Mutaurirwe muzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Maguire vaudza Studio 7 kuti mashoko avaTrump kunyika dzakaita seNorth Korea anokodzera nekuda kwezviito zvenyika idzi.
President Trump's speech was quite forceful, and I think this is a time.
Mashoko President Trump anga akasimba, uye zvindo zvinodiwa kana takatarisa zviri kuitwa neNorth Korea. Nyika iyi iri kutivhundutsira neshamwari dzedu. Isu tinoda kugadzirisa nyaya iyi murunyararo, asi tinoona kuti North Korea iri kuramba ichidenha uye inenge isingade zvirunyararo.
VaMaguire vati America inotsigira zvikuru zvirango zvakatemerwa North Korea neUnited Nations mushure mekuedza zvombo zvinoparadza pakuru, uyewo vatiwo vanovimba kuti dzimwe nyika pasi rese dzicharemekedza chisungo ichi. VaMaguire vati vanobvumirana nemamwe mashoko avaMugabe ekuti panofanira kuva nekuchidzana kwakasimba pakati penyika dzepasi rose kuti pave nerunyararo pasi rese.
Who want peace and want to have a peaceful coexistence with
North Korea. Zvirango zvakatemerwa North Korea neUN, uye tinoda kushanda nedzimwe nyika kuti tigadzirise dambudziko iri muKorean Peninsula.
Vati America yakazvipira kushanda nenyika dzese dzinoda kuti kuve nerunyararo. Sachigaro vekomiti yeParamende inoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika, zvakare vari nhengo yeParamende inomirira Makonde muNational Assembly, vaKindness Baraza, varumbidza vaMugabe vachiti ndivo vega vane zvivindi zvekuudza mutungamiri weAmerica kuti asiyane nenyaya yekubvundutsira dzimwe nyika.
Aka president wetu George Shete wakakwanisa kutaura kuti iwe haikona kutaura mashoko akadaro. Tinoda isu kugara zvakanaka pasi rino, tinoda zveukama kugarisana seukama. Saka rega kutaura mashoko akadaro uchishidzira nyika diki, iwe nekuti uri nyika hombe, unotungamirira nyika hombe. Saka vakatarisa zvikuru president ende vamwe vakavaomberera pavaitaura mashoko avo iwayo.
Mumwe mugari wemuHarare vaNyasha Shumba vaudzawo Studio 7 kuti vanotsigira mashoko emutungamiriri wenyika.
WaMugabe vari right panyaya yekuti wanga vachiudza vaTrump kuti vasavhundusiri dzimwe nyika dzakaita sana North Korea.
Mutauri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mincube vakurawo nechihwai vati zvakanaka chose kuti vaMugabe vataure nezverunyararo, asi vanofanira kutanga vaona kuti munyika mavo mune runyararo.
Ivo vanotaura zvemabhuli zvevamwe vanoruva vamwe, asi munomu muZimbabwe tanzwa tinogara tine kakusuwa nguva yose yatoenda kusarudza. Munhu asingadi kubva pachigaro, munhu anoshandisa simba kusada kubva pachigaro. Saka nokudaro toshamisika nokuzotukana navaTrump kwavanotaura, isu gore yato vatinoziva ndivaMugabe.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vatiwo vaMugabe vakataura mashoko aya kusimbisa ushamwari hwavo nenyika dzakaita seIran neVenezuela. Vatiwo nyika idzodzo dzinodyidzana zvakasimba neZimbabwe, uye vamwe vatungamiri venyika idzi vakatomboshanyira Zimbabwe.
VaMugabe vaida kutarisa kuti vari kudivi renyika idzodzo dzaitukwa navaTrump, nokuti nyika idzodzo dzakaita sanaIran dzine kakuchidzana navaMugabe nehurumende yavo. Saka pachinhano cheUN vaida kutaridza kuti chokwadi chiripo vanomirana naIran naVenezuela.
Zimbabwe nenyika idzi dzakatemerwa zvirango zveupfumi neAmerica nepamusana pekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika idzi uye kusaita sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.